Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maniru anhasi uri musi wechina gunyana 27, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodzokera kumusha mushure mekutaura kumusangano weUnited Nations General Assembly nezuro.
Ndakafamba zvakanaka chose. Zvinofadza kuti nyika dzekunze dzakunzwisisa zviri kuita neZimbabwe, dzakatambira chirongwa chehurumende chekuita economic transformation kuti nyika ibudirire.
Gavhena vebhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti misangano yavo yakafamba zvakanaka chose muNew York. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti hapana zvine udzama pane zvakataurwa navamunangagwa kumusangano weUnited Nations. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzokera kumusha nhasi mushure mekutaura nezuro kekutanga semutungamiri wenyika pamusangano weUnited Nations General Assembly uyo uri kuitirwa muNew York. Rechoto weStudio 7 abata mutori wedu wenhau ari muNew York, Blessing Zulu, kuti tinzwe zviri kuitika.
Utungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechikwata chavo chinosanganisira gurukota rinoona nezvemari, zvinafundo Mutuli Ncube, gavhana weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vasimuka nhasi mangwanani nguva dzekuNew York vachidzokera ivo kuZimbabwe mushure mekupeta misangano yavo yavanga vachiita kuno kuNew York muzinda weUnited Nations nemimwe misangano yavanga vachiitawo kumucheto wemusangano mukuru iwoyo.
Blessing, ngatiudze kuti izvo zvinhu zvakafamba sei, wanga uchiedza kuda kutaura navamunangagwa kubva musi wesvondo kusvika nhasi.
Ichokwadi, tanga taisa chikumbiro ichocho kuti tikwanise kunge tichitaura navamunangagwa, nekuti mukatarisa nyangwe pamapeji ede maFacebook vakawanda vanga vachibvunza kuti sei musiri kutaura navo. Takaedza kuti tichitaure navo asi hatina kukwanisa. Mutauriri wavo vaGeorge Jaramba vanga vachiti vamunangagwa vanga vakapatikana, saka takaedza nepose patinogona kuti tiwane kana maminitsi mashoma navo, asi haiwa zvinenge zvakakona ng'anga murapwa achida.
Unonzwa sei kuti vamunangagwa havana kukwanisa kutaura newe asi tanga tichikwanisa kuvaona vachitaura nemasangano enhau emuno muAmerica?
Kuvatori venhau zvinenge zviri zvinhu zvinoti netsei, asi ndichitaurawo nevamwewo vatori venhau vanotaurawo kuti vane dambudziko rimwe chete iroro rekuti vatungamiri venyika kazhinji vekuAfrica kusanganisira ivo vamunangagwa kazhinji vanenge vachida kutaura nenhepfenyuro dzekunze dzakaita sana CNN nana Bloomberg vasingatauri nevatori venhau nekunyika dzavo. Zvinova zvinhu zvinoti netsei nekuti kune vanhu vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana, kuna ana Bhinga, kuna ana Murambinda, vanenge vachidawo kunzwawo kuti mutungamiri wenyika wavo afamba sei, nekuti vatungamiri ava kana vachifamba vanenge vachifamba nemari dzinenge dzibhadharwa mitero nevanhu.
Tinosiona vaMugabe vachitambirwa zvine mutsindo kuNew York. Zvinhu zvakadai zvakaitikawo here kuna vamunangagwa pavanga vari muNew York?
Aiwa, hazvina kuitika. Ndakataurawo nevamwe vatori venhau vari kuno uku, tichitaurawo nevamwe vanyarikani vatingati vai kana kuti madiplomati kubva kuAfrica nekune dzimwe nyika kuti vakaonawo sei kutaura kwavamunangagwa. vakataiwa vakaona zvakasiyana zvikuru navamutambekunyangwe vari kutivo vaitaura zvakafanana zvichitarisa nyaya dzeminda nyaya dzezvirango asi vari kutivo havasi vanhu vazhinji vaiteerera vamunangagwa nekuti kare vaitoti kana vamugabe vaakuda kutaura vakawanda vanenge vakaisa nzeve dzavo nemaziso avo kuti vanzwe kuti vanenge vachiti kudii
vamunangagwa vakatizvo vachapa vadonald trump mutungamiri weamerica munda wekuti vaite golf club yavo unaonawo sei mashoko aya blessing
pane zvandiri kunzwawo ndichitaura nevamwe kubva kuhurumende yeamerica vari kuti izvi hazvisi zvinhu zvavari kunyanyokoshesa hazvisi zvinhu zvavari kuona kunge zvine basa vachiti ivo tinoda kuitwa nezimbabwe sandi kupa vatrump pekuvakira nzvimbo yekutambira golf asi kuti zimbabwe inofanira kuvandudza zvinhu munyaya dzekodzero dzevanhu kunyanya uyewo vamwe vekuzimbabwe vari kuchema chemawo kuti zvaakuita sekuti vamunangagwa vaakuda kushandisa nyaya yeminda iyoyiyi sekuti vaite zvinenge zvechioko mhomwe nekuti havatarisiri zvakadai kubva kumutungamiri wenyika
mutori wedu wenhau blessing zulu achitaura narei choto ari munew york mumashoko avo kumusangano weunited nations general assembly nezuro vamunangagwa vakadzokorora mashoko aimbotaurwa nevaimbo vemutungamiri wenyika varobert mugabe okuti nyika dzakatemera zimbabwe zvirango dzibvise zvirango izvi
this is one example of innovation creativity and home grown solutions in addressing key developmental and economic challenges.
Pane zvimwe zviga zveUnited Nations zve2030 Agenda for Sustainable Development, Zimbabwe yakwanisa kutsivirira nzara nekuburikidza nekubatsira varimi nezvikwanisiro zvakaita sembeu uye zvekurimisa kunyange hazvo yange yakatemerwa zvirango. Asi tiri kukurudzira kuti zvirango zvibviswe.
Vamunangagwa vakaratidzawo kushushikana nenyaya yekufa kwevanhu vakapfurwa vakafa mumhirizhonga yakaitika musi wanyamavhuvhu 1 2018 vanhu vatanhatu vakapfurwa nemasoja vakafa musi uyu mumigwagwa yemuharare asi uwandu hwevanhu akafa ava hwakazosvika pavanhu gumi sezvo vamwe vakafira munzira vachienda kuzvipatara
The isolated and unfortunate incident of the post-election violence that occurred on 1st August 2018 is regrettable and most unacceptable. The Commission of Inquiry
pakakanganisika hapo hapo pakaitika mhirizhonga musi wa 1 nyamavhuvhu izvi zvinhu zvakange zvisingatarisirwe uye zvasingabvumirani nazvo komishini yatakaumba kuongorora nyaya iyi ine nyanzvi kubva munyika nekunze uye yachitanga basa ongororo yavo ichatibatsira kuti tipete nyaya iyi nekukurudzirawo utongo hwejekerera
gavhina wereserve bank of zimbabwe Dr. John Mangudya, avo vange vachiita misangano kumucheto wemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly, vanoti misangano yavo yekuedza kukwezva vemabhizinisi vekunze yakafamba zvakanaka chose. VaMangudya vanoti vakakwanisa kuita misangano nevamabhizinisi kubva kuAmerica, Belgium, Britain neCanada. Vakaitawo misangano neWorld Bank. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu West Studio 7 uyo ari muNew York abata Dr. Job Mangudya akavabvunza nezvemisangano yavo.
Takafamba zvakanaka chose. Zvinofadza kuti nyika dzekunze dzakunzwisisa zvekuita neZimbabwe. Dzakatambira chirongwa chehurumende chekuita economic transformation kuti nyika ibudirire in other countries. And isusu tazvifarirawo nekuti mabatsirwo atakaitwa kuno kunze kwenyika shows kuti Zimbabwe inyikawo ikuenda mberi zvakanaka neurongwa hwayo hweeconomic development
ivo vana muzvinabhizinisi vavakasangana navo ndekupi chaizvo kwavari kunyanyofarira kuti varida kuendesa pari
iko zvino tingangoti mainvestors ose ari kuda zvakawanda muzimbabwe amwada zvekumining amwada zvekuagriculture amwada zvekupe mari kuzimbabwe kuti ibudirirewo semabhenki mabhenks ezvivo investment yakumabhekuese kumari zvakawanda asi obva zvinotore nguva zvore kuti uenda through the process yekumbonegotiata nekuongorora kuti mari zvona zvakamira 1 1 mavhesi hacho ese zvozofamba zvakanaka saka it's not an overnight job
Tiki tarisa wo nyaya yezirango ii maka kwanisa wele kutimu taure nevamwe muru mende ma Amerika taka nzuko wapitza miru wenika achiti arukulao jizirango ii jibiz
hongu zango fanya zando wala wapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap mari kwa America I process zvona kuti totarisa kuti iwo acharomboti chii magwara wawo isotarisa nezvotokuita kumusha kwedu zvokuti ndaidi budirire zvofambira here nezvezvekuti nekubva aiti anza maissues awo ndani mumbi momo
asi mungati Zimbabwe iri kuzadzikisa here Dr. Mangodya zvimwe zvinhu zvaitaurwa neAmerica mutemo wakawandidza wezterao
mukatarisa mutemo iwowo unoda zvakawanda zvokuti anga zvemaelections akaitwa akapfuura saka tonge isusu tibabhengi kwakuti atatotika iyo point iyoyo chechipiri inoda nyaya economic reforms which is the ongoing process taka mutemo weindustrialization wakagadziriswa zvakanaka nyika dzi dzakafara dzose ease of doing business tiri kuita cost of doing business zviri kushandwa ma state owned enterprises maparasitors anogadziriswa ma fiscal imbalances yedu anogadziriswa saka ya tugadzira tichibika nyika yedu asi in doing so tikada toanza futi zvii zviri muzidera but weaondi waiting nezidera chete kutshana nyika yedu kuti ngaitifunge zvakanaka
Governor Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachitaura vari muNew York naBlessing Zulu weStudio 7. Vanhu vari kuita maonero akasiyana-siyana pamusoro pemashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ayo vakataura kumusangano weUnited Nations General Assembly kuNew York vamwe vachiti mashoko ayo akanaka chose asi vamwewo vachiti vaMnangagwa havafaniri kungotaura chete asi kuti vanofanira kuita sekutaura kwavo Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Vachitaura pamusangano wekuziya mashoko avaMnangagwa ekutanga kuUnited Nations General Assembly uyo wange wakarongwa neVoice of America Zimbabwe Service neMedia Center vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano revapepeti venhau reZimbabwe National Editors Forum Vanjavulo Ncube vati hapana chitsva chakataurwa navaMnangagwa uye munhuwo zvake aida kufadza vamwe vake pamwe nekuzvichenura pamberi pevamwe vatungamiriri vedzimwe nyika mutori wenhau Jeffrey Moyo uyo anonyorera pepanhau kuAmerica reNew York Times ati haana kufara nemashoko avaMnangagwa achiti havana kutaura chokwadi pane zviri kuitika munyika
kutaura chokwadi vaMnangagwa vangaindi kuUN General Assembly Summit vonotaura kuti Zimbabwe nyika yavo yatora matano zvechokwadi pakuachivha Sustainable Development Goals vanhu vachiri kurwara nechirwere chemudumbu nguva ino makore ano vanhu vachiri kuita zvokupaza nomudumbu vachinwa mvura yakasangana nechitsvina dzavanhu kunzi nyika ino yaita progress pakuachivha Sustainable Development Goals izvozvo ndezvenhema
asi mumwe mutapi wenhau anoshandira kambani ye 263 chart Costa Ngomo atiwo pane zvimwe zvakanaka zvakataurwa nemutungamiri wenyika zvakaita sekuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende zvibviswe vafarai mabeza vanoshanda vakazvimirira vativo yasvika nguva yekuti vanhu vasangopikisa zvinenge zvataurwa nemutungamiri wenyika asi kuti vaone zvakanaka nezvakashata vativo zviri pachena kuti pane zvimwe zvakanakirawo nyika pamashoko akataurwa nemutungamiri wenyika
There are so many issues which are positive, but they should be secondary. But just because it's in the part of Congo, it doesn't serve my interest. I will attack them. And anybody call, even if it's bad, they will defend everything. So I think as a country, we now need to
Mutapi wenhau apindawo musangano weThomas Maduku atiwo vaMnangagwa vanofanira kupiwa mukana wokuita zvavakataura kuUnited Nations General Assembly
tinofanira kuvapa maybe kana one gore kuti unoti izvo zviri kufamba here mashoko avakataura kuUN ayaya zvakazoitika here mashoko avakataura manifesto yavo ayaya zviri kuitika here mashoko avakataura painauration ayaya zviri kuitika here saka tikangoti isusu mumangwana tomukataa kuti notautange kuona zvinhu zvachinja munyika tinenge takanganisa ngativape mukana then panguva kuti nita mwari zvapachena kuti zvino vakundikana kana vagona ndochitanga kutaura mashoko akawanda
mumashoko avo nezuro manheru vaMnangagwa vakataura zvakawanda vachibata nyaya yekuti zvirango zvinofanira kubviswa uye kuti hurumende yavo inoda kuti vekunze vauye kuzosima mari yavo munyika uye vanoda kuti vanhu vagare murunyararo nezvimwe asi vamwe vapinda mumusangano uyu vati vaMnangagwa vanofanira kuita zvavaita taura ku United Nations. Vamasimba manyanya vatiwo nyaya yekuti Zimbabwe is open for business inyaya yakanaka chose uye veruzhinji vamirira kuona kuti hurumende ichaita zvairi kutaura here. Vati chinosuisa ndechekuti pane zvese zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika zvizhinji zvacho hazvisi kutevedzwa nehurumende uye chingave chinhu chakanaka kana izvi zvikaitwa.
But if it is a social democratic party of the Chinese type, you know, and they're going to talk on the other side of the tower of freedom, freedom, freedom. And they can talk with UN, we wear their ties and their suits. And they're going to talk on Musha, this is what you know, the Sunga Wafundi, and I'm Apostle Chuen. And then to Zingira and Amaya, you know, these are the issues.
Mukurwe Platform for Youth Development, by Clarice Maduku, vati vamunangagwa vaifanira kunge vakataura zvavanokwanisa kuita, kwete kuda kuratidza nyika kuti vakasiyana nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Ndinoona sekuti ichokwadi kuti patinenge tichiita savatungamiri vekuUnited Nations tinoda kuti vainspire confidence, but the confidence is greatly disappointed nekuti vanhu tine tiri kuda zvatiri kutarisa kuti zvinge zvichiitika zvinenge nguva shoma shoma zvekuti zviri kuafrica the way yatiri kukaratidza totarisira chii.
Izvi zvatsimirwawo navachenesani Ndungakwa avo vati vaitatsira kuti vamunangagwa vataure zvavari kuita kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika kwete kuda kufadza vekunze asi vanhu vachitambura munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Pandakati president vanenge vada kuti nyanyei ndepekuti vanosimbira nyaya yekuti pane maiko
chirongwa cheStudio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Nyanzvi mune zvamatongerwe enyika uye vachidzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, vanoti havasi kunyanya kufara nezvakataurwa navamunangagwa kumusangano weUnited Nations General Assembly nekuti zvakangofanana nezvaigara zvichitaura nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Muzvina bhizinesi uye vakarerekera kubato reZANU-PF vaNkosana Mpofu vanoti mashoko avamunangagwa anofadza uye haana zvekutuka kana hasha dzaigara dzichitaurwa panguva yakadai navamugabe. Totanga kunzwa kuna Dr. Mkonza.
Pandakati president vanenge vada kuti nyanyei ndepekuti vanosimbira nyaya yekuti pane maillegal sanctions, asi tese tinoziva kuti masanctions aya akaisirwei. Chavangadai vakangotaura ndechekuti aiwa tiri kuziva kuti pane zvaikanganisika tiri kugadzirisa, pane kuti vaite sekuti masanctions aya akangoiswa sina nhoroondo. Tinoziva kuti masanctions aya akaiswa nekuti pana pasina kutongwa, Zimbabwe yanga isiri kutongwa zvakanaka, papa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu. Ndo zvinhu zvavangadai vakangoti aiwa izvi zvinhu izvi taakugadzirisa kuitira kuti zvirango zvanga zvakatemerwa Zimbabwe zvidziswe.
Vangosana Prof, munofunge ine nyaya taurwa na Dr. Mkonzai?
Nyaya yema sanctions iya, nyama yema sanctions inoneta, because ma sanctions asirwa nyaya evu, but evu tatora. Apasina nyaya, atizokeri kumasure, to chengeta evu yetu, and vana Britain, vana makande zakatanga nyaya yacho, are coming back on board. So, toda kuti, United States to follow through because
President wakati sarudzo yakaitwa murunyararo asitinozva kuti pakafa vanhu panguva iyi munoti nazvo izvozvo.
Nyaya yekufa kwavanhu is very regrettable, but again nyaya icho that's why the president akadi akasarudza commission kuti iwone kuti chii chakaitika. So whatever commission ino recommend us, he will follow, and I'm very confident he will follow that. Zvino zvinoitika, at least he's moving forward. Akaita se akatsarudza commission kuti iwonesise kuti chii chakaitika kukonzerai an unfortunate incident yacho.
Dr. Mkonza, munoona sei kana makatarisa nyaya ye land reform?
Hongu ndinoda kutendera navo kuti pashika nyika nyaya yeland reform nyaya isagone kuti idzokere kumashure, asi chinoda kuti chisimbirirwe ndechekuti pakuchida kuti hurumende ichiongorora kuti akambowana ivhu iri ndiani uye ari kurishandisa zvakaita sei, nekuti ivhu hupfumi hwenyika, yandingati national resource, inofanira kubatsira nyika. Asi kutaura kwatiri kuita iye zvinezvi, ivhu riri mumaoko evamwe vanhu vasiri kugona kurishandisa kuti vabatsire nyika. Zvinobatsire izvozvo. Saka ndinoona sekuti president angadai akanobatawo ipapo kuti at least pawanikwe confidence yekuti nyika ine kwairi kuenda. Pamusoro pane kungoti ivhu takatora.
Mr. Nkosana Mpof, chamunoona chakasiyana pane zvakataurwa nava Munangagwa nezuro nezvaimbotaurwa nava Mugabe ndechipi?
President Munangagwa havana kutuka vanhu, va former president was very used to it. Anotuka ma nations acho anoda kushanda nayo. Pakasiyana ndepati president Munangagwa vakati Zimbabwe yoda kushanda nenyika dzese.
Dr. Mkonza, mashoko enyu okupedzisira pamusoro pezvakataurwa na President Nezuro?
Nezuro vakataurawo zvakanaka, asi chandinoona chichaita kuti zvionekwe kunyanya kunaka kwazvo zvavakataura ndezvichaitika mukati menyika yeZimbabwe. Kuti shanduko yavakataura itange ipo here zvechokwadi, kuti zveshuwa-shuwa here vakavhura maoko kuti vanoda kuita mabhizimusi neZimbabwe vaite mabhizimusi, kuti zveshuwa-shuwa here nyaya dzecorruption dzinova dzimwe dzaachiita kuti vanhu vasauye kuzoita business neZimbabwe dzagadziriswa here, mitemo yaiswa yagadziriswa here kuti inangane neconstitution yeZimbabwe nezvimwe zvakada. Hongu vanogona kunge vakataura zvakanaka, asi chichapa pundutso nyika yeZimbabwe ndezvichaitika mukati menyika yeZimbabwe.
Vangosana Mpofu,
let's all as Zimbabwe tishande takabatana and give the president a chance, because ndinyika yetu tese, whether we are opposition, whether we are ZANU PF, whether we are independent, toda kuti tibatane tishande kuti toda kuti Zimbabwe yetu isununguke, Zimbabwe yetu ifambe mberi ku catch up to mamwe ma countries, you know, to modernize our economy and achieve the goal yetu takaita ya 2030 kuti tive middle income economy.
Avo vange vari Vangosana Mpofu vachitaura vari parunare muNew York. Manzwa zvekare kubva kunyanzvi yezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Ricky Mkonza vachitaura vari parunare kuPretoria. Chi Chikwata che Dynamos chadzinga basa murairidzi wacho Lloyd Mutasa mushure megore rese rekutambura. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vatungamiri ve Dynamos nasi vaita musangano ndokubvumirana kuti Mutasa anofanira kusiiswa basa zvichitevera kutatarika kuvita chikwata chavo icho chiri muhondo yekurwisana nekuramba chiri muPremier Soccer League. Mutungamiri weDynamos vaSolomon Sanyamandwe vati Mutasa akundikana mubasa ravakamupa uye mutevedzeri wake George Chigova apinda panyanga kuchikwata ichi. VaSanyamandwe vati pamusoro pezvo vapa basa kune aimbove captain wavo uyezve akasarudzwa kuve soccer star muZimbabwe muna 2007 murape kuti ave mutevedzeri waChigove. Vateveri veZimbabwe vakawanda vari kufara nekudzingwa kwaMutasa, mumwe wavo vaShakeman Mahwengwa vachiti izvi zvaifarira kuve zvakaitwa kare.
Uyu mukomana uyu aifanira kunge akadzingwa basa kudhara nekuti timu yedu mukada kuzvitarisa kuuraya kwaakaita hataimbofunga kuti anofanira kusvika gore rine raripo, bati vakatogona nekuti zvakazva kutotichamisa kuti timu yakuenda musango.
Mumwe mutsigiri weZimbabwe vaShepherd Mutambanengwe vanoti Mutasa aive asingafaniri kuve akapiwa basa iri pekutanga nenhoroondo yake yekukundikana.
Dzinga kwata Lloyd Mutasa kunoratidza kuti munhu uyu akukundikana panyetse coaching ari head coach, because mbasa Platinum akatadza kuisumudza, Kiglun akatadza, Wawa dzese atadza, Dynamos akara atadza futi, saka arikukundikana semukuita head coach. Dai aita mumwe munhu atombodzidzei ari assistant coach kune mumwe munhu, maybe zvikatombofamba.
Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vaTheophilus Dzisengwe vanoti Mutasa anga achifanira kupiwa nguva yekupedzisa mitambo yake yasara pozotorwa matanho makwikwi aya apera.
Dzidzi nenge apera akasarwa ne6 magame chete, vodzingira munhu 6 magame vade kungomusiyawo angopedzawo magame ake vozozoonawo panext season yebhora. Bhoze angambopushawo wani zvakaramba, asi dai vamusiyawo zvakadaro angopedzawo magame ake asara mashoma.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Mutasa kuti atambira sei kusiiswa kwake basa. Pari zvino Dynamos iri pachinhano chegumi nenhatu, mapoints maviri chete pamusoro peNitroid iyo yakabata chinzvimbo chekugumisira pazvikwata zvinofarira kubuda muPremier Soccer League. Dynamos ine mapoints makumi matatu neimwe chete, Nitrad ine mapoints makumi maviri nemapfumbamwe. Asi Dynamos iri kusangana neFC Platinum kuzvishavane muMandava Stadium mukupera kwesvondo. FC Platinum ine shungu dzekuda kukunda dzakaipa mushure mekurwa 2-0 neTriangle neZuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa che Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika ku United Nations General Assembly. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp pa number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodzokera kumusha mushure mekutaura kumusangano weUnited Nations General Assembly neZuro. Gavhena vebhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti misangano yavo yakafamba zvakanaka chose muNew York. Dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti hapana zvine udzamu pane zvakataurwa navamunangagwa kumusangano weUnited Nations. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Kana mchida kutitumira tamba mboja, zitumire kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa na uzedu pa voashona.com. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC, ndichiti morara zvakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.